tusisa baba wa iri verenga dorara sino dare bandi chiri netsika yacho
Zither.